Sorgudona, no panos on ziva gava, panajaga una, a babu garagames was a ule a jona.
Wamasa is a ube, wamusa garara, a bauri good a misa combara marara, put them back with your conga, but I didn't know yara, a vegicurun do power, not in yaya para.
Pula, and misa chili mukati, the one one kid is a party. Then I fire a brigade, jacuda.
Zvakanaka babula chero vakakuti uri waka ndavambo tsvaga mari vambo mira kukutsvaga bata musoro bata musana bata pasi kana uchida nyama dzema baby bata asi hatisi kuda kubika but tikungoda gas baby can you be my wife just for now handifungi pana ngakukunde kutenza vanotamba vachitoita kunge vakatenza I can see uri free saende kuna godi haungaende kuna godi godi we